manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 25 2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We are still engaging consulate as Zimbabwe Exiles Forum saka takataura ne consulate. Consulate tibaitaura na minister Chombo kuti vaone kuti vangataurawo here nomumiririri wezvehome affairs muSouth Africa vamalusigava.
Gurukotari zvemukati menyika yeSouth Africa vamalusi Gigaba vanoti hurumende yavo iri kuongorora nyaya yemagwaro akapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekuona kuti voitwa sei. Magwaro aya anopera muna zvita gore rinouya. Bato reMDCT roita musangano mukuru wepagore kuZimbabwe Grounds muHarare mangwana. A National Convergence Platform ichange ichitungamirwa naBishop Sebastian Bakare Ichange chona nekuedza kubatanidza vana veZimbabwe uye yaparurwa nhasi muHarare. Makunda neCastolaga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, asi mubvunzo mukuru ndewe kuti ndiani achatora mukombe pakati peCapes United neFC Platinum. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7. Gurukotari zvemukati menyika muSouth Africa vamalusi Gigaba vanoti hurumende yavo iri kutarisisa zvakare nzira dzekubatanadzo nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri ezviuru zvine magwaro ekugara munyika iyi eZimbabwe Special Permits ayo ari kuguma kushanda musi wa 31 zvita 2017. Danho raziviswa navaGigaba iri kana rakabudirira richapa vana veZimbabwe vangavabatira ura mumaoko mumwe mukana wekugara pamwe nekushanda munyika iyi vasingatyi kuburiswa. Danho iri rinouya munguva iyo hurumende yeSouth Africa yakambenge yazivisa kuti haisi kuzodzora mwoyo panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzokere kumusha kwazvo panongopera kushanda magwaro EZSP aya. Advocate Gabriel Shumba, vanove mukuru wesangano rinomirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum, vanoti vanotambira zvikuru danho raziviswa navaGigaba iri, vachitiwo izvi zvakabva mukurudziro yavo yekuti muzinda weZimbabwe munyika iyi uone kuti gurukota zvemukati menyika vaIgnatius Chombo vagarawo pasi navaGigaba. Ngatinzwei hurukuru yataita naAdvocate Shumba.
Tinongovanyuwani ipapo. Inyaya yekuti Zimbabwean government through Minister Chombo vakaita maovertures neconsulate yomuno muSouth Africa vakaita maovertures akabva futi from discussion andakamboraisa panews iyaya yokuti we are still engaging consulate as Zimbabwe Exiles Forum saka takataura neconsulate. Consulate tibaitaura na Minister Chombo kuti vaone kuti vangataurawo here nomumiririri wezvehome affairs muSouth Africa vamalusi Gigaba kuti nyaya yemaZimbabwe special permit ive nyaya isai yavharigwa mukova ive nyaya yokuti vanogona kufungazve zvimwe zvinhu zvingaitiwa. Zvinhu zvingaitiwa takazvitaura isusu tichiti zvimwe zvacho takata zvitaura pane inoyi green paper on migration. Saka minister veSouth Africa nhasi vangotaura ivo kuti inyaya vachiri kudzeya vachiri kuongorora. Kuongorora kwavari kuita vava kutaura ivo ndingati kutaura pachikuru kuti tinogona hedu kuwana zvimwe zvatingaita kuti vana veZimbabwe vari pamapermit eZimbabwe special project vave pamafemu panouya 2017 December. Saka izvi hazvinongoreva muchidimbu. Ndozvokuti vava kuti mukova hauna kuvhagwa, gonha harina kuvhagwa, tinogona kuramba tichitaurira. Asi havasati vataura havo kuti chii chavachatipa.
Saka munotarisira here kuti muchasangana munguva pfupi inotevera nevamiriri veZimbabwe iko kuSouth Africa pamwewo naivo vaGigaba?
Takatotaura nekonsulate. Tinofanira kuti Zimbabwe Exiles Forum nemamwe masangano akamirira kodzero dzevanhu muno muSouth Africa vashangane panguva iri pedo pedo.
Vanga vari Advocate Gabriel Shumba, vanove mukuru weZimbabwe Exiles Forum, vari parunare muSandton, Johannesburg, South Africa, neStudio 7. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai mangwana vari kutarisirwa kutungamira nengo dzavo pamusangano mukuru wekuvhara gore uchaitirwa munhandare nenhoroondo yekurwira rusununguko rwevatema yeZimbabwe Grounds iri mumusha weHighfield. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti chinangwa chikuru chemusangano uyu ndechekutarisa matambudziko akatarisana nenyika pari zvino pasvika urongwa hwemubatanidzwa hwemapato anopikisa pakatarisanwa nesarudzo dza2018 pamwe nekutenda vavana veZimbabwe nekushinga kwavo kunyange vari mukati mematambudziko makukutu. Vagutu vanoti zvimwe zvichakurukurwawo ndezvakaitwa nebato ravo mukati megore rino zvinosanganisirawo kuratidzira matunhu akasiyana-siyana enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemusangano uyu.
Uyu ndovatati ndo musangano mukuru wegore rino wokupfiga gore 2016 uchazenge uchitaurwa uchiadreswa naPresident Morgan Richard Tsvangirai Mbune. Apo vanezenge vachiita ingangonziyo review muchirungu kana kuongorora nokutsoropodza zvose zvakaitika gore rino maringe nebato redu reMDC, maplani atakaita, mapolisi atakaita. Baba Tsvangirai vanenge vachikurukura nemhuri yavo nemhuri yeZimbabwe vachizivisa kuti musakanganwa kuti chiri mustruggle, musakanganwa kuti hurumende yeZanu ichiripo ichiri kuti janyirira kunyanyanyanya nenyaya dzemabondi nozawa anonzi angangoya vhiki inouya. Saka vanenge vachiparura maprogramu edu. Tava kuona kuti 2018 pava pedo. Saka toda kuti vana veZimbabwe vasavora moyo, vazive kuti MDC iriko, President Tsvangirai varipo, nomutungamiri wavo wose vanenge varipo mangwana.
Vagutu, vamwe vanoda kuziva kuti zvinobatsirei kuti musangano wenyu unge uchiita zvose zvamuri kutaura zvekuratidzira zvemisangano nezvimwe zvakadaro asi musiri kupinda musarudzo.
Unoona Jonga, ndifunda kuti vanhu tivaudze kuti hatisi kupinda musarudzo kana tichapinda. Nokuti kana hari yana ichiri pamoto kuti nditiwo ini Gutu ndaita mudoko kuti ndoti toipakura isati yaibva ndeendaresva.
Tinoona munomboita dambudziko nemapurisa nemisangano yenyu. Makapedzerana here zvokuti mupiwe mvumo kana yatingati clearance?
Go ahead, iripo chaizvo. Asi ndoda kumhanya kutaura zvokuti vateereri vazive kuti bumbiro romutemo weZimbabwe rinotipa kodzero yokuti tiite misangano, mapublic meetings murunyararo, zvatagara tichiita. Asi isu sebato rinotedzera mutemo uyezve bato rinoda kuti pave neutongo hwejekerere. Mapurisa vakatonyorerwa mwadi hapatova nemazuva vachiziviswa, vakatsigira ivo kuti musangano ngavaenderere mberi.
Avanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Mubato reZanu PF mave kuita kunetsana kunotyisa mushure mekunge dunhu reMashonaland Central rabuda pachena kuti rinoda kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika nebato ravo vasarudzwe nevanhu kwete kuita zvekudomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nyaya iyi inonzi nevamwe inoratidza chaipo pamire chikwata chinozivikanwa nekuti G40 icho chiri kunetsana nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vanotungamira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Bepanaure Herald nasi ranga richishorawo imwe nhengo yeG40 muchinafundo Jonathan Moyo avari kuti padande mutande ravo reTwitter bumbiro remutemo rinofanira kuti rivandudzwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vosarudzwa nevanhu uye kuti mumwe vatevedzeri ava ave mudzimai sezvaiitwa kare. Bato rezano PF rine musangano wepagore mwedzi unouya kumasvingo asi pari kuratidza kuti pane kunetsana kwakanyanya uyewo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitiwo vanoti izvi zvinenge zviri kuita kuti musangano uve zinyekenyeke. Blessing Zulu abatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika ivava vaMabhenge.
Mumusangano medu muna vamwe vanhu vanoziva kuti musangano unoitwa sei. Kuna vamwe vanhu vasingazivi kuti musangano unoitwa sei. Zvokuti uyu azotaura nhasi kuti chinyi, uyu azotaura kuti chinyi, ndofunga Bhaibhiri romusangano inonzi Constitution iripo. Kana vanhu vakavereka Constitution, ndomunhu paunokwanisa kuzviona kuti zvavataura izvi zvina maturo here kana kuti hazvina maturo. Nokuti hazvisati zviri zvinhu zvinofungidzirwa kuti izvi dei zvaitika muzanu PF. Asi kuti kana uchida kuti zvinhu izvozvo zviitike, kunogarwa pasi, kwagarwa pasi, vanhu vobuda nechisungo chavo kana vabuda nechisungo chavo vozobudziwa kuti okay, iyi nauro yamunoda iyi ichazotaurwa pakati and so forth. Then kuripo kwatinoti kukurumidza kuseva, kusenga kuchada. Asi izvozvoka zvinongobvumirwavo nokuti vanhu kunzwisisa zvinenge zvichiitika musangano kunogona kutora nguva.
VaMabhenge, munoona sei zviri kutaurwa nemacentral zvekuti vaMugabe havasiri vanofanira kudoma vateedzeri vavo, zvinofanira kudzokera kuvanhu sezvaitika kare?
Izvozvo zviri kutaurwa nemacentral izvo chingadai chiri chinhu chakanaka chose dai musangano wavo weZanu PF waitawo izvozvo zvekuti mukasarudza mutungamiri wenyika mosarudzawo nevana vatevedzera, nekuti iyoyo nyaya yavo yavanenge vachingotaura musangano wekuti one center of power iyoyo ndo inozoinge zvinonosvika. Dambudziko riripo vaZulu nderekuti zvinotangira kupati zvichiramba zvichiinda kusva zvanosvika kunyika, nyika ichingonzi one center of power uyo ozodai. Zvinovhiringa zvinhu zvakati wandei. Asi ndisati ndanyangu hangu kuenderera pamberi nenhau iyoyo vaZulu, ndingangoda kusimbisa bamukuru vangu vachirumhanzu kuti zvisunungurei nekumira pachokwadi, zvisunungurei nekutaura zvinotyisa kutaura mumusangano menyu. Mukurudzirai sekuru kuti muzukuru unoda kutaurirwa ngano vachiri vapenyuwo vachigara vachitaura naye ngano. Dai zvaiita hazvo, maonero andinozviitawo zvangu ini ndakamira kwandiri kure kuno, dai zvaiita hazvo, dai sekuru vatamba navazukuru nyika vasiyira vamwe vadoko doko inogona kufamba ichienda mberi. Mashoko angu hangu aya.
Vachirumanza
konaiva vava hama yangu ndongo zvangu chingoti musangano wei kwemi muri kupi kwabu muderi musangano wezano.
Ini ndakazvimirira hangu, ndiri munhu unongombeyawo, ndiri munhu uya unongonzisina kwaakarerekera.
Saka ndimi vanhu vasingabatsiri, vasingadi kuvakanyika. Hamugoni kuzvimirira because zvinoitika muZimbabwe zvinokuafekta ivo. Saka ndai chiri chikumbiro chokuti dai mauya majoina zano kana mune pfungwavo dzakapinza idzodzo, vanhu vogara pamwe chete vovonesana, ndokuti nyika yedu ibudirire.
VaMabhenge,
tinozviona mberi kuri kuenda nyika iko. Ndofunga pachasvika pekuti tese samaZimbabwe tichataurirana kuti hatifi takada kutendera nyika kuti ifambe negwarara yakafamba naro kubva payakadzi tawana kuzvitonga kuzere 1980 kusvika pari nhasi. Saka ipapo pane paakunzi taakudhonzerana, taakuonera pamwe chete, aiwa tinogona kuya tichisa pfungwa dzedu pamwe chete tichiona kuti zvofamba sei. Asi kwete kuti ndiri mumusangano weZanu PF, haikoko kwangu, handisi kuzoenda ikoko. Hameno ndingangodawo ngouyawo semunhu unongoonesa achipanga mazano, asi tichipangira nyika.
Iyo yanga iri nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunare kuDurban, South Africa. Manzwiwo zvakare kubva kuna vagadzira chirumhanzu vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZanu PF vanga vari parunare muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano United Nations High Commission for Refugees iro rinoona nezvevapoteri rinoti zviuru zvevanhu vekuNigeria zvakaungana zvakatevera mugano wekumaodzanyemba kweCameroon zviri kurarama upenyu hwakaomarara zvisina pekugara zvinodiwa mukurarama zuva nezuva pamwe nekugadzikana. Kusagadzikana ndiko kunonzi kuri kuita kuti dunhu rekumaodzanyemba kweCameroon iri risasvikika kune vanopa rubatsiro. Asi kumbogadzikana kwakaitika kwekanguva kaduku kwakapa mukana kuvashandi veUnited Nations kuti vakwanise kusvika mudunhu iri kutanga kwemwedzi uno kuti vaone mamiriro akaita zvinhu. Kunetsana pakati pechikwata chiri kutungamira kuumbwa kwehurumende yevachangobva kudomwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamusoro pekuti ndiana achatora chigaro chipi kunonzi kwave pachena izvozvo siya remangwana rekugadzikana kwemukati menyika rakavhurika kusvika kusawirirana uku kwagadziriswa. Vamwe vakuru vemachechi nevanoita zvematongerwo enyika nhasi muHarare vaparura chimwe chirongwa chakanangana nekuedza kukurudzira vanhu munyika kuti vataurirane murunyararo. Urongwa uhu huri kuuya apo mamwe masangano emachechi nezvematongerwo enyika ari kuedzawo kuita zvimwe chetezvo sezvo vakavanda vari kutenderana kuti nyika yaenda kumawere. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
National Convergence Platform ichange ichitungamirwa naBishop Sebastian Bakare vesangano reAnglican vaBakare vati vanhu vemuZimbabwe vanotya kubudisa pfungwa dzeupachena, saka NCP ichava nzvimbo inounganidza vana veZimbabwe kuti vataure pfungwa dzavo pasina kutya.
Do not NCP iwepo kuwa nzvimbo kunouya vanhu kuzotaura zviri pamoyo pavo wasingatyi.
VaEric Martinenga vaimbo vagurukota rezvemutemo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira bato reMDC ndeimwe nhengo yeboard reNational Convergence Platform. VaMartinenga vati pfungwa dzekuumba nzvimbo yekuti vana veZimbabwe vawane mukana wekutaura nhunha dzavo pamwe nezvingaitwa kuti nyika inyukurwe mumatope mairi dzakabuda muna 2013, saka kuparurwa uku kuzadzikisa chiga ichi.
Hazvina kutanga nhasi izvi, tangoti iye zvino vanhu vachiziva havo kuti ndopatasvika.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo masangano ari kuzviita ari kuda kugadzirisa matambudziko enyika awandisa. Masangano aya anosanganisira reNational Election Reform Agenda, NERA, reNational Transitional Authority uye Coalition of Democrats kana kuti CODE. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanotungamirira sangano reMedia Center vanotenda kuti masangano aya anenge awandisa.
Kana kuri kuti vari kucoordinatana zvakanaka hapana dambudziko, asi kana kuri kuti uyo uri kudana uyo uri kudana apapo hapazomiri zvakanaka.
NCP inoti chinangwa chayo ndechekuti Zimbabwe ive nyika yakasununguka ine runyararo uye nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa nhasi vagadzwa semufundisi wechechi yeApostolic Faith Mission pamabiko aitirwa pachikoro chekudzidzira ufundisi cheLiving Water Bible College muHarare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo vachimirira vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvakakosha kuziva Mwari. Vachamisa vaudza Studio 7 kuti kuda Mwari kuda vanhu, uye vachafamba neshoko zvisine nekuti vanhu vanomirira bato ripi.
Nyika tinofanira kuitungamira zvakanaka, asi muchinhano chokuzoti tinge tiri pano pasi, tinofanira kuziva kuti tichazenge tichibva pano panyika tichienda kudenga. Ndo shoko randinaro. Hazvinei neMDC, hazvinei neZANU-PF, hazvinei nematongerwo enyika.
Mukuru wechechi yeAFM muZimbabwe vaAsfa Madzire vanoti zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo vatambire Mwari. Vati vakuru venyika vanoziva kuti Mwari vanosimudzira nyika.
Nyika yedu kuti ibudire zvakasimba, number one waisu tichiva very strong say a theological institution, tinotenda kuti hatisi kudzidzisa knowledge yekuziva kwomunhu chete, tiri kudzidzisawo mwoyo wemunhu. Kureva kuti unhu hwemunhu hunofanirwa kuchinja. Kana unhu hwemunhu hukachinja, munyika nenyika inorerukirwa pakuita zvinhu zvayo.
VaMadzire vanoti zvakakosha kuti nyika itungamirwe nevanhu vanokudza Mwari, uye vati nyika inogona kubudirira kana vanhu vachinamata. Vachamisa Igweta uye vakadzidzirawo zvemabhizimisi uye zvokudyidzana nedzimwe nyika. Vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende dzeMDC dzinoti vaAmos Chibaya, amai Ronia Bunjira naamai Nomatemba Ndlovu vange varipo vachamiswa vachigadzwa ufundisi. Ndakamirira Studio 7 muzivarese kwaMuharare, ndini Ivan Chifera.
Iko zvino tochienda kuna Mavlas Musanganya uye achitipa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Kuburikidza nemubatanidzwa wenyika dzose weUnited Nations, nyika dzakawanda pasi rose dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muIran. Musi wa15 Mbudzi, imwe komiti yeUnited Nations yeThird Committee of the United Nations General Assembly inoongorora tsika nemagariro evanhu yakakurudzira Iran kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera kupomerwa kwenyika iyi mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vanopinda zvimwe zvitendero uye vemarudzi ane vashoma. Vanhu vezvimwe zvitendero vanonzi vari kusungwa nekuitwa kafira mberi nehurumende yeIran. Kuwedzera pane nyika dzakambovhota makore apfuura, nyika dzinosvika 75 dzakavhota kuti paitwe chisungo chekushora Iran nemaitiro ayo. Asi nyika 35 dzakaramba kuti Iran ishorwe nekuongororwa. Dzimwe nyika 63 dzakaramba kuvhota. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Samantha Power vanoti zviri pachena kuti nyika dzakawanda dziri kushishikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muIran.
Vanhu vakawanda muAmerica nhasi vanga vachiita chipatapata chekutenga zvinhu muzvitoro pazuva rinozivikanwa kuti Black Friday. Vemabhizimusi muSouth Africa vanoitawo chirongwa chakadai. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muzvare Savannah Madamombe, chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York.
Black Friday tiri muno totongoonawo kuti ndopatatombotenga kutombo zvichakachipa. Handisi kumba kune vanhu vanenge vachiziva kuti Christmas iri kuuya, pauri kuenda kumba vese vari kuronga kuenda kumba, ndozuva rachiri kutombotenga twaunotenga netumapraizi tunenge turi nani tounganidza. Mukore waunozoendawo kumba uchingounganidza uchiunganidza kokomari dzinobvepidza kutenga pamwe chete.
Mungazive here kuti iyo Black Friday yakatanga sei, nekuti tiri kutonzwa kana kunana South Africa yaveko, kunana Britain yatekeshera.
Isu kuti tingambozviva kuti yakatanga sei, asi ungoziva kuti vanhu idzo marketing dzinongoitwa dzemacompanies vanenge vato hanti zvino Black Friday yacho yaakuita 1 week ya Black 1 week Friday. Vanhu vanenge vachingoti kavamarketing zvandinongofunga kumaketa kuti vangowanawo kupera kwegore kuvatengese zvinhu zvestoki inenge yasara.
Zvii zvimwe zvezvinhu zvamunotenga pazuva irori zvamunoda kuzotumira kumusha?
Kunyanya nhumbi hembe dzinenge dzakachipa ndopaunotodziwana because senge madesigner vanhu vanoda madesigner nombona mawanawo akachipa atisingakwanisi kuafoda ari pamanormal prices awo nezve maelectrical zvinowanda sere zvinenge zvakachipa
imi mamukire here
inini gore rino ndangoti regai jesuva ndipfuure regai zvimbondipfuurawo zvegore rino
Muzvare Savannah Madamombe chitsvara cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica chichitaura parunare naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Totanga nekutarisa zvabuda pamutambo we2016 Africa Women Cup of Nations. Watambwa pakati peMamite Warriors neCameroon. Tinonzwa kuti Cameroon yakwatura Zimbabwe 2-0. Todzoka kumusha, Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe mukuru uyu. Mubvunzo uyu wakaoma zvikuru uyezve uri kutambudza vanotambidza mukombe kuchikwata chinokunda Wedgwater Beverages. Kuti voenda kunhandare ipi nemukombe kuAscot Stadium kuGweru here uko kuri kutamba Caps United nechapungu kana kuLuveve Stadium kuBulawayo uko kuri kusangana FC Platinum neChorlocho Pirates. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Caps United ndiyo iri kutungamira makwikwi aya nemapoints maviri pamusoro peFC Platinum. Asi kukundwa kwavo kana kuita mangange zvichisangana nekukunda kweFC Platinum kunopa kugona kunenge kudada mukombe. Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaAlexander Muchabaiwa vanoti Caps United ndiyo ine mukana wakasimba wekutora mukombe uyu sezvo ine mapoints maviri pamberi.
Ndirikuona Caps ichitora ini nekuti yakatungamirira ne 2 points. Sakana they've got all the advantage yekuti vanengirini vatore nekuti vane nguva izvo vasina kutora.
Mutsigiri wemakepekepe vashingira imiti avo vanogara mumusha weWarren Park muHarare vanoti vachange variko kuGweru kunopemberera kutora kwavo mukombe.
Mukombe uya ndo wedu chaiwo chaiwo nekuti makore ati wandei asi ha pari zvino tinototora kungava kuGweru. Tonga tiriko kugweru tichaipedzera ikoko.
Mutambi weFC Platinum Brian Muzondiwa anoti chishuo chake chekuti vatore mukombe weleague asi kana zvichinge zvaramba vanoedza zvekare gore rinouya.
Chishuvire chapo kuda championship kana zvazorambo zvine zvaramba but ndozvo zvatakanyanyotarisira but tomusira una mwari zvese.
Chiri kunyanyonakidza pamitambo miviri iyi ndechekuti chikwata chechapungu pamwe nechechorocho Pirates zviri kudawo kukunda sezvo zviri kurwira kuramba zviri muPremier Soccer League mwaka unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya magwaro ekushanda pamwe nekugara muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Special Permits uye magariro ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vanoti hurumende yavo iri kuongorora nyaya yemagwaro akapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekuona kuti voitwa sei. Bato reMDCT roita musangano mukuru wepagore kuZimbabwe Grounds muHarare mangwana. A National Convergence Platform ichange ichitungamirwa naBishop Sebastian Bakare kuedza kubatanidza vana veZimbabwe inoparurwa muHarare nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
loko kuzodinga ukuthi sithathe inqumo ehambisana nomthetho sisekelo kanye nomgomo womnyango bese siya kwisigungu sika hulumeni sesiyocela ukuthi basivumele ngalolu hlelo esizoliphakamisa.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa mnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokuzidla ingqondo ngokuthi uza kwenzani nxa amaphepha okusebenza lokuhlala okusemthethweni kwele South Africa abeZimbabwe ephelelwa isikhathi ngomphalakazi 2017.
Sasesivumelana ukuthi kungani singabi lenhlelo lokuxoxisana labazempila kahle kumbe laba abanika ama services. Sibafundise bazwisise ngendlela awethu amalungelo esifila ukuthi aviolated.
Ubulawayo usungula umkhankaso wokuvimba ukuhlukumezana phakathi kwabesilisa labesifazane we 16 days against gender based violence. Akubizwa ozwayo kusasa enkundleni ye White City Stadium kobulawayo lapho kuyabe kuchaya khona abaculi abedlula amachumi ayisithupha kulanga lokunanza amaqhawe ezomculo kwele Mandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa mnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokudla amathambo engqondo ngokuthi uza kwenza njani nxa amapaper permits ASZSP ezizalane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili ephelelwa isikhathi ngompalakazi ka-2017. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba lwengxoxo ayenze lo mnumzana Gigaba.
Ekhuluma leStudio 7 eSandton eJohannesburg, umnumzana Gigaba uthe uphakade kokudla amathambo engqondo ngodaba lokuthi iyozalwa nkomoni mhla amaZSP permit ephelelwa isikhathi mhla ka 31 palakazi ngonyaka ozayo.
Umnyango awukasithatha isinqumo sokuthi kuzokwenzakalani ngonyaka ozayo ku-December 31 uma sekuphela lama permit akhona njengamanje abantu baseZimbabwe.
Umnumzana Gigaba wayekuveze kwacaca ukuthi nxa ama permit la ephelelwa isikhathi abeZimbabwe laba kuzafuze babobhe imichaqana yabo babhekise amabombo ekhaya. Kodwa uthi akukho lula ukutshela abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ukuthi baphume baphele elizweni isikhathi sinye. Ngakolunhlangothi uthi akukho lula ukuthatha abantu abaningi kangaka uthi usubapha imvumo yokuba izizalwane zakwele South Africa.
Loko kuzodinga ukuthi sithathe inqumo ehambisana nomthetho sisekelo kanye nomgomo womnyango bese siya kwisigungu sika hulumeni sesiyocela ukuthi basivumele ngalolu hlelo esizoliphakamisa. Okwamanje asikabi naso isinqumo esisithathile.
Loba kunjalo, umnumzana Gigaba uthi akungabi khona osethaba adlulisa amalawulo ngalesi saziso ngoba kungenzeka loba yini.
Okusho ukuthi isinqumo engangisimemezele sokuthi uma kufika umhla ka 31 December lama permit le imvume iphelelwa isikhathi leso sinqumo sisamile ngaphandle uma sekunesinqumo esisha uhulumeni asisithathile.
Umnumzana Gigaba uthi usethole imbiko emnengi yokuthi bakhona ababiza imihlangano loba abaqoqa abantu kumbe imali ngala amaphemiti besebenzisa igama lakhe. Laba ke uthi bazawukhomba olotshwala. Yena ke kudaza abala amaphemiti la ukuthi balinde isaziso esizavela kuye ngalolu daba.
Ngifisa ukumanxusa bonke abantu ukuthi bangaqhamazeli mabalinde sizisithathe inqume ifanelekile njengomnyango okuyizona ezocacisa ukuthi kwenzakalani into engaveli emlonyeni wami njengongqongqoshe womnyango wezasekhaya leyo nto mabangayithathi njengento ekhona amampungi nje
lesike saziso esesilindwe ngamehlo abomvu izalwane zeZimbabwe lezi njengoba bengafuni ukuzwa ngodaba lokuthi babuyele ekhaya ngomnyako zayo ngimestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye National Convergence Platform iphawulwe eHarare lamhlanje njengenhloso yokuphathisa uZulu weZimbabwe kunhlangothi zonke zempilo ukuze anelise ukukhulumisana ukuqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo endawonye. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Emkhosini wokuphawula lolu hlelo eRoyal Harare Golf Club umgcini sihlalo wayo owaye ngubishop wenkonzo ye-Anglican kudiocese yeHarare uDr. Sebastian Bakare uthi bakubone kufanele bacande indlela uZulu angakhulumisana ngayo sikhathi sonke. Umsekeli kamgcini sihlalo owake waba ngumphathintambo wezemithetho kuhulumende womanyano u-advocate Eric Martinenga uthi leli lithuba elihle lokuba uZulu afunde ukuphatheka kunhlelo zokulungisisa inkinga eziselizweni. Abaze kulomhlangano babalisa inkokheli yezifundi emfundweni yaphezulu eZimbabwe National Students Union ZINASU okubalisa unkosazana Caroline Zwironzo ongunobhala kuhlangothi lwezokulinganiswa kwamathuba eZinasu khona eUniversity of Zimbabwe lapho aqhuba khona izifundo zepolitical science.
Thina njengabasakhulayo kumele siqhubekele phambili siyenze ukuthi sibambane sikhulume njalo i-dialogue kumele ukuthi sihlale phansi sikhangele.
Inkokheli kulomhlangano we-NCP ithi enye injongo yabo yikusiza ukuqeda ukwesaba kuZulu azwisise ukuba kungani kumele aphatheke kunhlelo ezihlose ukuthuthukisa isizwe ngoba sesedlula isikhathi sokumane abukele nje ekhangelele ukuba kube labenza lokho. Ungenwe ngabamabandla abalisa ele Renewal Democrats of Zimbabwe lele People's Democratic Party lumhlangano labavele emahofisini abameli bamazwe athi ele Nigeria, Malawi le Australia. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu endabeni zasemacansini e-Sexual Rights Center lamhlanje ibambane lesibhedlela sempilo Central Hospital lese-United Bulawayo Hospital lezinye inhlanganiso ukutholisa abantu abaphila engozini yokubamba imikhuhlane engulamakhwa usizo lokwelatshwa kungelambadalo ekuqaleni kohlelo lokumelana lokuhlukuluzwa kwabesilisa labesifazane always 16 days against gender-based violence. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumi se-SRC enguye njalo umqoqi wenhlelo uMojalifa Mukwele uthi bayajabula ngokuba lohlelo olukhangelane lalaba bantu abasengozini enkulu yokubamba lokuthelelwa imikhuhlane yengulamakhwa.
Sikwenzile last year ke ukuthi ngemva kokuxoxisana lani stakeholders abantu besithi hayi kasikwanisi ukuya emaklinika abantu bayasibandlulula basenza singabi free ukuthi sifike sikhulume ukuthi thina isiki siyithethe ngapi uyafika kuthiwe ulihule ye unjani. Yebo isitabane sasesivumelana ukuthi kungani singabi lenhlelo lokuxoxisana labazempila kahle kumbe laba abanika ama services sibafundise bazwisise ngendlela awethu amalungelo esifila ukuthi a-violated ngayo kumbe ubandlululo esiluzwa lolu siya
ethi ukusebenzelana lezibhedlela ezinkulu zikahulumende kujonye ukuba bazi ukuba bengaphatha njani abantu abasengozini ukuze izigulane zingadondi ukuya esibhedlela ngoba zisazi ukuba zizaphathwa kahle.
Namhlanje uhlolo lwethu besilalo lokunikeza ithuba kuma key populations ukuthi bathole izimpila kahle endaweni engelabandlululo njalo endaweni esikhangele ukuthi i-safe space for bona. Sibona luphumelele kakhulu, sizwile bona bempilakahle kumbe laba abanika ama-services bekhuluma ukuthi babone abantu abaningi kakhulu bagcine besenza lama referrals ukuthi abantu bahambe baye babone indawo zabo njalo bobonake abantu abayiba kade bethatha ama services bazikhulumela ukuthi khona the best time today bekhuluma lama doktela lama nesi bethola usizo abaludingayo.
Omunye wabomama abaphila ngokuthengisa ucansi uSibangani Phiri uthi uyajabula ngosizo abaluthole eSRC ethi ngabe luhlala lusenziwa ngoba bathole ukwelatshwa mahala njalo bekhuluma kungela kubandlululo ababhekana lakho uma bengaya ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kwethula umbiko edalela eParliamente omayelana ngesimo sesizwe iState of the Nation Address ngolwesine oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lanxa kusobala ukuthi akulalutho olutsha Mugabe alakho ukulutsho kumele akhulume ngokuvuselela umnotho welizwe lodaba lokuthi kanti vele uzachiya nini umsebenzi. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Brilliant Mhlanga.
Eqinisweni obekuyelwe ukuqakathekile abantu abafuna ukukuzwa yikuthi uphumula nini embusweni lo ngoba isimo selizwe leliyana sinjenje kungenxa yakhe akula umkhono ufile ungenxa yakhe akula development kuzo zonke indlela ongakhangela ngazo i-development kungenxa yakhe. Yikho abantu abaningi ababe athi bengafisa ukukuzwa ukuthi uthini mayelana ngokuthi athi esingathi ngesilungu i-retirement ukuphumula kwakhe kodwa ungangimbone ekhuluma ngalokho. Okunye njalo obekumele ukuthi ngawe uyakhuluma ngakho zindaba zombusazwe eziphathelane lo dlakelo esibona lusiba khona njalo le general esingathi ngesilungu i-breakdown rule of law elizweni leliyana izinto ofana ukukhulume ngazo ngoba nakho sokukhona la kuphathi yakhe i-rule of law kayisekho ebhayi kuphathi yakhe. Kubuye le ndaba zezomnotho welizwe i-economy izinto eziqakathekileyo kumele ukuthi ngawe uyakhuluma ngazo esikhathi ukuthi uzakhuluma ngazo ngoba indaba ye-economy yiyo esiletha kulolu uhlupho esilalo esizwa abantu kathi sokhuma ngama-bond notes. Konke lokhu kufanele kukhulunywe ngakho ngoba iZimbabwe kunje kayila i-currency yayo isebenzisa i-currency yamanye amazwe. Okunye njalo ofana ukukhulume ngakho indaba ephathelene lomkhono but indaba ye-employment ngoba abantu abanamsebenzi.
Ukuningi uMugabe asekhulume ngakho ukuhlandla elifanayo ele State of the Nation Address leli eminyakeni edluleyo kodwa okuningi kusuke kube yize nje. Kukhona yini angakutsho lonyaka ongabona kugcwaliseka?
Eqinisweni ukukhuluma lezenzo kwehlukene inkomo and angiboni uMugabe ekwanelisa ukuthi akukhulumayo njengoba nehlala ekhuluma eminyakeni yonke akufeze ngezenzo. Angiboni eza kufeza njengoba nakade ngibalisa ukuthi kufanele akhulume ngakho konke lokhu kade ngibalisa. Uza kukhuluma ngoba kuyizinto okufanele kukhulume ngoba vele is part of politics kodwa eqinisweni angiboni efeza even ngitsho lokukodwa kwangkhona.
Aloke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 esecingweni ekwelebilitane. Umongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uza kuba lomhlangano omkhulu eHarare kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds. UTsvangirai ukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezihlasele ilizwe ezibalisa udaba lokulungisisa imithetho yokhetho ukuthi ihambelane lesekelo sombuso welizwe esitsha, udaba lwama-bond notes kunye lokuyenzakale umnyaka wonalo. Amapholisa abikwa esephe leli bandla imvumo yokwenza lumhlangano. Kolunye udaba olufanayo ibandla le-People's Democratic Party lalo likhangelelwe ukwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare ozakhetha inkokheli ezavala izikhenxe ezachiwa ngabaxexebuka kuleli bandla besiya kweleZimbabwe People First ababalisa umsekeli kamongameli lomsekeli kamgcini sihlalo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Usasa ibandla le-People's Democratic Party lizabe lile police conference ezenzelwa eHarare. Kule police conference sizabe si-review ama-policies esilawo njengebandla, khangela njalo lama-policies ke akahulumende. Njalo kuleyo conference yikho lapho sizakhangela khona ukuthi sigcwalise izikhethe lapho kwakuphuma khona amalunga ethu okuhlanganisela ke elikamsekeli ke wamongameli webandla. Kumele ke lezi zikhethe zivalwe kusasa. Ama-provinces asenzile ama-nominations awo kuzavalwa-ke kubonakala ukuthi kambe ngubani-ke okhethiwe ukuthi angene kulesi sikhexa-ke. Kuningi okuzabe kusenzakala-ke eHarare kusukela-ke kusasa kuze kwefika ilanga langesonto.
Kahle kahle ngobani abafake amabizo abo ukuthi bafuna ukuthatha isikhundla sikamsekeli kamongameli?
Ababili-ke asebefake amabizo abo asebengenile njalo kuma-nominations ukuthi bakhethwe ngama-province. Okuqala-ke ngubaba uSikhumbuzo Ndiweni. Osibili-ke liloya-ke lakobulawayo ubaba kuthiwa ngokucacaphulu. Yibo babili-ke abakhangela ukuthi bancintise-ke kusikhundla-ke somsekeli wenhlanganiso yethu.
Abanye-ke kwezinye izikhundla abasingathi bona ngabazakala kakhulu ngobani?
Ezinye izikhundla ezilandelayo umsekeli kumgcini sihlalo kule jahake leGwanda uPetros Mkwena nguye omunye okhona, ikanti-ke kulalo wayengumeya kobulawayo uPatrick Thabamoyo laye ungomunye-ke ongena-ke lapho. Singathi-ke i-contestation yabavenda ngoba bonke kukhanya bavelela emangweni we-Pitbridge yoka vice chair leyo. Bese kusiba khona kamsekeli kasecretary general khanya leyo kudibana kamajaha emasingo umgcini sihlalo uHarrison Mduri le national executive member uStemere Willstaff yibabangqikelana khona. Bese kufika kamsekeli-ke kamqoqi kulamajaha-ke akhangelele ukuthi ancintise khona lapho-ke umhlanganisela-ke usengezo-ke Chabangu oyi-national executive member-ke yibo abantu-ke sikhangelele ukuthi-ke bayacontesta-ke ama-nominations ama-provinces.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 and ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje, lapho siyabe sihlaziya okwethulwe ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba, othi usazidla ingqondo ngokuza kwenzakala ukuzanzakalela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha eZimbabwe special permits azagcina ukusebenza ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-UNHCR lubika ukuba kule nkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezidabuka kwele Nigeria ezibuthaniswe kwenye indawo esemngceleni leCameroon eziphila nzima ngoba kungela zindlu ezilungele ukuhlalwa ngabantu. Abantu abaningi vele Melika bengakaqedi lokudla kwekhwefu le-Thanksgiving bebevele sebelayinile ukuyathenga impahla ezitolo ngelanga elilandela leli khefu elibizwa ngokuthi yi-Black Friday, okuvame ukuthengiswa impahla ngentengo ephansi kakhulu. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Imizamo yokukhulula idolobho leMosul kwele Iraq eliphansi kombuso wabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIL iqhubekela phambili. Amasosha kahulumende awe-Iraq Security Forces encediswa ngumanyano we-coalition abikwa lokhu ehlasela efuqa kanzima abe-ISIL emizameni yokukhulula leli dolobho. IMosul ilezakamizi ezedlula isigidi lengxenye abakade bephansi kombuso wabe-ISIL kusukela ngomnyaka ka-2014. Abe-ISIL babikwa belocuku besebenzisa abantu makhaza abaphilayo njengamahawu okuzivikela. Okuqakathekileyo kulo mkhankaso wokukhulula iMosul yikubona ukuba impilo zabantu makhaza ziyavikeleka. Kucho umthunywa oqhakathekileyo kamongameli welemelika, uspecial presidential envoy for the Global Coalition to Counter ISIL, uBrett McGeek, ethi yiso isiqondiso esiqhakathekileyo esethulwe yinhloko kahulumende yele-Iraq, uHaider Abadi, kumabutho wonke alelo lizwe ngesikhathi ekhangelane lesitha esingabalweli be-ISIL abadala ucuku ebantwini makhaza abangahlomanga. Ukuhlasela lokhu kubikwa kuguqela ukuhlasela kwebutho lasemoyeni lelaphansi. Kodwa-ke lo msebenzi bathi kawukho lula.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie.
Ku was a Friday lamhlanje akubizwa ozwayo kusasa enkundleni ye White City Stadium koBulawayo lapho kuyabe kucula khona abaculi abedlula amathumi ayisithupha kuconcert yokunanza amaqhawe ezomculo kwelemandebeleni. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zimbabwe.
Uhlangano wakoBulawayo enkundleni White City kusasa ngomgqibelo lapho kuyabe kuthe gwaqa khona abahlabeleli abachiyeneyo abagoqela umhlabeleli oloduma uThemba Ndlovu, yena waduma umhlaba wonke jikelele ngeculo lakhe elithiwa Meet Me in Zimbabwe, okuyilo esivule ngalo uhlelo. Li-concert yephiwe igama elithi We Honor Our Music Legends, ikhangelo lokuqala ngehola lesibili emini ngomgqibelo isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni ngesonto. Umculi uJays Marabini ngomunye wabaqoqi balikonsati, njalo uthi injongo yabo ngeyokunanza lokukhumbula imisebenzi yabaculi abaphakamise ezomculi kwelemandebeleni kusukela kudala.
Bonke njengabacabanga abakhona bakithi besibakhumbulayo sibanikeza inhlonipho ukuthi umsebenzi abawenzayo mkhulu kakhulu, sinjenje thina sibonele kubo. Ngakho kusithatha umsebenzi wabo sinje susa phambili ukuze abasemva kwethu futhi bafunde kithi ukuze umculo wakithi ungafi.
Abaculi abalodumo wasebadlula emhlabeni ababalisa uSolomon Skuza, uDux Malax, uDon Gumbo kanye loMartin Dlovu, labo bazananzwa kulumcimbi, njalo kukhona amaqembu azacula ingoma zabo ndawonye lezabanye abaculi abadabuka kwelemandabeleni yasebehlala phandle kwelizwe. Kuza kuba khona njalo abaculi abadla ubhedu kulezinsuku abagoqela iqembu le-Iyasa, uDJ Mzo kanye loClement Magwaza owesitambo sami. Umkhokheli weqembu leBlack Umfolosi uSotsha Moyo, laye ongomunye wabaqoqi bekonsathi, uthi uZulu wakoBulawayo kumele abuye ngobuningi azozibonela ukudla kwamehlo.
Bakithi lingasaki lutho, isecurity yakhe tight. Okudliwa ungaha buya usuthi ngoba ukudla okuningi uzathola okuningi okuthengwa ngentengo ephansi kakhulu. Usithi hey manje zayenza kanjani, okunathwala ngikhulumi. So buyani ngobuningi.
Abadala bazihlukana lamadola amabili ukuze bangene enkundleni, kuthi abantwana bazabhadala idola elilodwa. Abantwana abagqoke i-uniform yesikolo bazihlukana le-50 cents ukuze bangene enkundleni, ikanti ku-VIP kuyabe kungenwa ngamadola alitshumi. Abaculi bakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abaphiwa amathuba, njalo i-concert ye-We Honor Our Music Legends iza ngesikhathi kulokukhonona phezu kwemibiko ethi lonyaka kubiziwe abaculi baseHarare emcimbini weKalawa Homecoming, wona wenziwa ekupheleni komnyaka lapho ukuza khona abaculi beSouth Africa ukuzotshaya koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Shaya la ngoma, we baba luma, 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 we baba
Singenile thina
safika khona
basi jabulela
amaphimbo amnandi lawo iqembu le Black Umfolosi. Ngabanye ke abazabe becula ku concert le eyakusasa lapho kuzaba kunanzwa khona amaqhawe omculo wako Bulawayo. Omunye wabo nangu ke u Love Mama Jaiva.
Salanini usalanini
Salanini zinini isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko besilazo umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokuzidla ingqondo ngokuthi uza kwenzani nxa ama permit ayeZSP awezizalane zeZimbabwe esephele ukusebenza ngomnyaka ozayo. Ubulawayo usungula umkhankaso wokuvimba ukuhlukumezana phakathi kwabesilisa labesifazane. Olivalelisayo igama nguGande Chris Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.